chokwati kuti vatore ZCTU nevamwe maorganizations anobata nyaya dzevashandi kusanganisira mabazi ehurumende anoshanda ari pasi penasa manasa inspectors nadeputy minister vamatuke nemaofficers ake tange taenda kuNorton tange takokwa isisu tinomirira vashandi pange pane nyaya yevictimization kana tingati kushungurudzwa taona vaya vange vachitungamira vashandi tingati maworkers committees vabviswa kuvasa vapiwa mhosva dzakati siyanei taona kune matambudziko yemihoro vashandi vachiti havazizivi kuti magrades avo ndeapi ende mari dzavo dzavanofanavo vachitambira pamwedzi wega wega imarii kana kuti paawa rega rega imarii pange pane nyaya zvekare yekuti pavanogara mubhedha mumwe chete unenge une vanhu vairi rumu imwe chete ine vanhu vanosvika 16 kumatoilets matoilets avo hapana kuti itoileti yevanhu vechirume kana itoileti yevanhu vechikadzi zvekare nepavanogeza hapana macompartments aripo mudhadhadha wemashowers dzakatowanda nyaya dzange dzingotaurwa ikoko
saka zvii zvamasunga pamusoro pezvose zvamaona izvozvo
tati kambani inofanira kutoona kuti zvese zvinofanira kugadziriswa izvozvo pange pasina marambiro
saka iro gurukota vamatuke vati panyaya iyoyi
minista ndiye apedzisira kutaura kuti anoda kuti zvinhu zvese kusanganisa kuti vashandi ngavapiwe mapayslip vashandi ngavatambire mari yavo pane nguva nenyaya yekuti havana kuramba ivo vekambani kuti vashandi havasati vatambira kana mari yajuni iyo zvino tiri muna July tamirira kuti tione kuti zvese izvi zvataona zvataobserva takazvitaura after 3 months tiri kutarisira kuti zvinhu zvinogona kugadziriswa
matanho apa hamuchazotora kana kodzero dzevashandi dzakaramba dzichityorwa pakambani
kana marights evashandi asina kuremekedzwa pane zvinoitwa pamutemo kana zvese izvozvo zvisina kutevedzerwa hurumende yatadza zvakuti ureva kuti zvinhu zvakadaro ndizvo zvinopedzisira zvaenda kuilo.